vaimbovava rwuri sunguko ava vanoti vanofarira zvikuru kugadzwa kwavashiri vachiti vane tarisiro yekuti vachagadzirisa nyaya dzinosanganisira kutorerwa minda kunga kuitwa vaimbove varwi ava kuwaniswa kwevamwe vavo minda vainge vasina kuwana minda apo yaigoverwa munyoro webazi revaimbove varwi mudunhu rematonaland west vanyika dzino mudarikwa vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutorerwa minda kwavari kuitwa nevashandi vebazi rezveminda vamudarikwa vanoti kunyange vamwe vanhuwo zvavo vainge votengeserwa minda nevashandi vehurumende ava
vachaona nyaya dzekudzingwa kwemaveterans muminda negeneral populace yezimbabwe masi yezimbabwe nekuti kana varipo paya varipo paya kumirira chokwadi kumirira zvinangwa zvechimurenga nekuti izvi iro rakaita kuti hombe irepo
izvi zvinotsigirwa nemumwe wevaimbove varwi verusununguko vajoseph chinyangara vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutengeswa kweminda izvo zvisingabvumirwe nemitemo yenyika vachinyangara vanoti bazi rezveminda raifanirwa kunge rakapiwa munhu ane nhoroondo yehondo yechimurenga sezvaitwa navamunangagwa
panyaya dzeblank dzese ndipo penge paita dambudziko rakasimbisisa inova iri ministry yaifanira kudai yenge yakapiwa munhu ane rengi dzakaita sanike idzodzo so tiri kuti vakatanga kutakira nyaya yeland iyi kuti makombrids haana sei ari kutorerwa sei kugrazing area yapinda sei kuminda yaitengeswa sei we do hope the whole population of zimbabwe inofara inini comrade shiri ndakagara navo pamarymount michigan tichitabva kuassemble point pachitombo rwizi tichienda tichibva pachitombo rwizi comrade shiri vanotiriva izvo ndine wimbo nayo yakakurisisa zvokuti hazvina kana nguva
vanicolas masumbire vekuchegutu vakadzidzira kurwa hondo navashiri kutanzania muna 1974 vanoti vashiri munhu ane chido nenyika yake uye vanoti havana chete sezvanga zvoitika munyika
sokuziva kwangu inini vashiri munhu andakaziva kubva 74 tirikuriye kutanzania munhu ari ane chido nezvaanenge achiita ari patriotic zvakasimba haana chete haana zviya zvokuti hanzi uyu akati kana ari mukomandi yechinhu ari kukomanda zviri straight forward
vamasundire vanoti vashiri vachagadzirisa nyaya yekutengeserwa minda kwete vaimbove varwi verusununguko chete asi nevamwe vanhu munyika
zvavanofanirwa kunge vachisvika vachiita ndechokuona matambudziko angava kune vakatorerwa minda sezvamunoziva munana chegutu makapedza nguva yakareba vanhu vachikohwa vari musango vadzingwa muminda nevanhu vainyepera kuti vakapuhwa land asi kuti nepovho chaiyo yaidzingwa muminda ichitorwa nevanhu vaitenga minda vachitenga vari kuHarare
mumwe akafanda navashiri vapane masure vanofarira kugadzwa kwava matemadanda semutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiti vachagadzirisa nyaya yemari yavanoti ishoma inopiwa vaimbove varwi verusununguko pamwedzi mune imwewo nyaya vanhu vakawanda muchinhoi vafarira kubviswa kwaitwa valazarus dokora segurukota rezvedzidzo yepasi mumwe wevanhu vafarira kubviswa kwavadokora ndivaalvin makumbe vanoti vadokora munhu ane humbimbindoga anoita zvinhu asingabvunze vabereki vevana vari muzvikoro
tinoti idanho rakanaka chose nekuti vadokora vangari munhu angasingakwanisai kukonsulta nevabereki asi implementation netiming yavakaicurriculum iyoyi and wesen nekuti vakaimplementa isina consultation nevabereki
vamunangagwa vabvisa vadokora navakristi mutsvangwa semakurukota vamutsvangwa vachiitwa chipangamazano chinokosha chavamunangagwa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa chigoriwa